Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumi guru 10, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangona mamisi.
Manesi. Vatonga muswa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neparenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinotiwo nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kubasa.
Mabasa atina kunyika iko zvina kutisina asi takuita edu kuona kuti tinorarama.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa vanosangana nemadzimai aimboi varwiri wehondo yerusununguko navana Chimbwido muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Pakandiranwa makobwe nematete nhasi pakati pemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemukuru weHarare Central Hospital mushure mekunge vachamisa nechikwata chavo vashanyira chikwatara ichi vachida kuona kutambura kuri kuita varwere sezvo vana chiremba vave nenguva yakareba vasiri kuenda kumabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa nechikwata chavo change chisanganisira dzimwe nhengo dzebato ravo dzemuHarare nevakuru vakuru vebato ravo vasvika paHarare Central Hospital panguva dzekushanyira varwere masikati vakatanga kuona varwere mumaward pamwe nekuvanamatira. Asi mushure menguva pfupi pfupi mukuru wechipatara ichi Dr. Tinashe Dobby vabva vauya muward yange ina vachamisa vachiti vachamisa nechikwata chavo vange vachifanira kutanga vatsvaga mvumo kuhofisi yavo. VaDobby vaedza kubudisa vachamisa muward nechisimba asi izvi zvarambwa nevanochengetedza vachamisa. Izvo zvazoita kuti vaDobby vapete muswe ndokurega vachamisa vachiendera mberi nekuona varwere mumaward akasiyana-siyana pachipatara ichi. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira Harare Central Hospital vachamisa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara uye zvinosuwisa kuti mumwe mipanda yechipatara ichi yakatovharwa sezvo vanhu vasauye kuchipatara ichi.
We've just started with this Harare hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Mumwe murwere uyu asina kuda kudomwa nezita audza vachamisa kuti pave nenguva vasiri kuona vana chiremba uye vari kurapwa nevakoti chete.
Tangona manesi.
Manesi. Vatonga muswa uyu.
Amai Nenzi Mukwasi avo vane hama yavo iri kuchipatara cheHarare Central vaudza Studio 7 kuti vashamisika kuti vachamisa vange vave kuda kurambidzwa kushanyira varwere chinove chinhu chinoitwa nani nani zvake.
Handina kuona hangu paine chakaipa pane zvaitwa navachamisa kuti vanopinda zvavo vachishanyira varwere vaida kuongorora maitiro ari kuitwa muzvipatara. sezvo vana chiremba vari pa mastai nekuti nguva zhinji tinoona vanhu vachipinda nguva nenguva vachishanyira varwere vavo nyangwe vemachechi tongoona vachipinda vachinamatira varwere saka pachazonyatsochinja ndina kuchiona kuti chii
vanoongorora zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vati kunyange hazvo vachamisa vari mutungamiri webato guru rinopikisa munyika vane kodzero yekushanyira zvipatara sezvinongoitwa nevamwe vagari vemunyika ino
izvinongoratidza kuti tichine amwe mainstitutions kana kuti vamwe vanhu vanoda kuti vaparadzanise vana vezimbabwe kubudikidza nekukonzera mifindo isina kana nebasa rese isina kana zvainoreva CEO apa handioni kuti vane chavagona ndinofunga kuti vakanganisa zvikuru mumaitiro avaya
pavabva kuHarare Central vachamisa vazoshanyirawo chipatara cheparenyatwa uko vaona nekunamatira varwere pasina kuvhiringidzwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende uku vana chiremba vese vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavanotambira hadzichakwani kuti varambe vachienda kubasa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
Dare rileba kote ranzwa chikumbiro cheHealth Services Board chekuti dare iri rimanikidze vana chiremba kuti vadzokere kubasa. Health Services Board inoti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kubasa sezvakatarwa negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi vana chiremba vanoti havana mari yekuti vaende kubasa mazuva ose. Dare rileba kote iri rati richapa mutongo waro chero nguva. Mune imwewo nyaya sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva ichingokwira nhengo dzaro dzasvikawo pachinhano chekuti hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association Raino Kidongo vanoti vakatozivisa hurumende kuti vana mukoti vave kuremerwa ngatinzwei vachitsanangura
iso sana mukoti takagara tichitaura kuti vana mukoti vakuremerwa kuenda kumabasa tavane nguva yakati rebei tichitaurira hurumende tichitaurirana kuti tavakuremerwa kuenda kumabasa izvi zvinobudikidza nekuti mukatarisa vana mukoti parizvinezvi vari kuenda kumabasa mazuva matatu pasvondo endi izvozvo zvinoratidza zvega kuti vana mukoti vari kuremerwa kuenda kumabasa nenyaya yekukwira kwaita zvinhu zvetinotenga zvekushandisa atingati mabasic commodities zviri kubva zvaita kuti ana mukoti varemerwe kuenda kumabasa
matimi vana mukoti vari kutoenda kubasa mazuva matatu pasvondo zviri kutambirwa sei nehurumende izvo
mazuva matatu pasvondo ari kuendiwa naana mukoti takatowirirana nehurumende saka hurumende iri kuzviziva mukatarisa mashandiro aana mukoti anobvumira zvezvakare kuti ana mukoti vadzikise mazuva avo ekuya kubasa mazuva adzika asi maawas avanoshanda awedzerwa saka hazvirevi kuti kuuya kwavo katatu pasvondo zvinoreva kuti havachakazi maawas avanotemerwa kunge vechikavha nehurumende chaitika ndechekuti pazuva pega pega instead of kuti mukoti apedze basa rake na 4 pm anokava kupedza na 7 pm ozorora mangwana acho ozodzokawo vechidaro vechichinjana nekuti tinoita anozi mashift work
saka nekuomerwa kwamuri kutaura kuti vana mukoti vaomerwa zvingatarisirwa here kuti pangaita kuti vakundikana kutenda kumabasa ivo mazuva matatu avanga vachienda
izvozvezvo zvinogona kuitika tiri kutokurudzira hurumende kuti hurumende onaiwo vana mukoti varamba vakajegera vachiuya kubasa vakaomerwa endi zvikaramba zvakadai vana mukoti vanogona kuzosvika pachidanho chekuti vanokwanisa kuremerwa zvachose
vanga vari mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association Raino Kidongo vari parunhare muHarare neStudio 7 Mamwe madzimai aive varwiri vehondo yerusununguko anotave kuomerwa neupenyu sezvo mari yemudyandigere yaari kupiwa isingachakwane kuti vava nezvinhu zvinodiwa mukurarama zuva nezuva Tauraishava anotipanya enotevera.
Izo zvabida pamusangano waitwa nemudzimai wamutungamiri wenyika, amai Auxillia Mnangagwa, nhasi muBulawayo. Madzimai aya audza amai Mnangagwa kuti vanowana mazana maviri emadhora pamwedzi semudyandigere, vakati mari hapana zvaichakwana. Amai Elizabeth Swanda vati murume wavo akasungwa panguva yehondo asi akafa asina chaakawana, vakatiwo ivo pachavo vaive chimbwido asi pari zvino vanorarama upenyu hwehwaku mukwaku.
Totosangana nokuti vana kuchikoro, nokuti tirarame sei, marendi, marizemvura, kuti tizviwane kupi, hakuna, totengisa matomato, mari yacho haisviki kwa ipapo. So at the end of the day, tovharirwa mvura, tisingazivi kuti mari yacho tichaitora kupi. Vana kuchikoro vagere havadzidzi, ndiwo maproblemu acho tinosangana nawo.
Amai Mnangagwa vabvuma kuti zvinhu pari zvino munyika zvakaoma, vakatiwo vanoziva kuti shirikadzi dzevarume vakarwa muhondo dzinosangana nematambudziko akawanda, kusanganisira kuti vanogona kutorerwa midziyo yavakasiyirwa zvichibva nekumatare edzimhosva. Asi amai Mnangagwa vapa kurudziro yekuti vanhukadzi vatsvage rubatsiro kumapazi ehurumende akaita seWomen's Affairs, uyewo vaite mabasa emaoko vari muzvikwata nezvikwata kuitira kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Mabasa asina kunyika iko zvina kusisina, asi takuchiedza edu yokuona kuti tinorarama sei. Sezvinongeita matosa kuti mabasa mazhinji takuita mabasa atinotsvaka kuti chatingati tichingatibatira pamukova chatinobata nacho tiri magurupu kana chatingaita pakuirana kwedu chichingatibatira.
Amai Mnangagwa vakurudzirawo vanhukadzi kuti vafarire kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri muzvikamu zvakasiyana-siyana, kusanganisira mune zvematongerwo enyika. Vati madzimai havafanirwi kuodzwa mwoyo nezvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo mukuedza kuita izvi, vachiti kuve nemadzimai akawanda muzvinzvimbo zveutungamiri kunobatsira kusimudzira nyika.
Nyaya dzezvematongerwo enyika, vanopinda mumabhodhi, vanopinda madzimai tiri mashoma. Ngati tinyirire tionekwe kuti tirimo. Tikaramba tichingochema kuti tiri kubvanyiwa, achavharidzwa nanini, taenda kuopiswa nengazi dzose. Tinongoramba tichingochema, asi tiri kuti pachedu ngatimiye tine nejeo tiri pano. Izvo zvinogona zvatinoita kuitira kuti tipinde mumapozisheni iwayo kuti nyika ienderere mberi.
Amai Mnangagwa vapa zvipo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira michina yekusonesa, iyo vati ichapiwa kuzvikwata zvemadzimai kuburikidza nehofisi yegurukota redunhu reBulawayo. Muzvare Ambukai Mashamba vati vanoona chipo ichi chichigona kushandura upenyu hwemamwe madzimai.
Maproject avati vachatipa nemishini yavati vatipa iyoyo yacho, kana ikauya tikasona tichitengesa zvavataura, ndinotenda zvichatibetsera zvizhinji. Then ive Women's Affairs vacho tachikumbira kuti vave vachiuyawo kwatiri vachipinda muvanhu vasangoperera kumaofisi emutatanzera. Tachikumbira futi veWomen's Bank vataurwavo vadzoke zvakare kwatiri isusu kumalocation vazotaura nesu vachitiudza kuti mari dzidzi dzataurwa namai dzinowanikwa sei.
Amai Mnangagwa vatora mukana wekukurudzira vanhukadzi kuti vatsigire urongwa huchaitwa musi wa25 mwedzi uno hwekuratidzira senzira yekushora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemamwe makambani ehurumende nenyika dzekumadokero. Vati zvirango izvi zviri kukanganisa magariro everuzhinji munyika, asi vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti hazvidzi zvirango zviri kuita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika, asi kutadza kutungamira kwebato reZANU-PF pamwe nehuori huri mumapazi ose ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Kurudziro yakaitwa nemubatanidzwa wemakereke munyika weZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti nyika imbopedza makore manomwe isati yaita sarudzo ichigadzirisa zviri kunetsa yakonzera mutauro wakanyanya. Vamwe vanoti neropa rakaipa riri pakati peMDC neZANU-PF zviri kutaurwa nemachechi zvinobatsira, asi vamwewo ndo vanoti zviri kutaurwa nevemachechi ava hazvina nematuro ose, nekuti kana vematongerwo enyika vakapiwa makore zana hapana chinobuda. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuita hurukuro nemamwe mapato madiki muchirongwa chePollard, veMDC vanoti hurukuro idzi ndedzemugotsi matsuro dzisina chadzinobura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzwi munyadzo zvematongerwo enyika vamaxwell saungweme uye vaimbo vameya veguta reHarare vabernard manyenyeni totanga nekunzwa kubva kuna vamanyenyeni
chekutanga kuti ngatigamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora kuti tichingafambiswe sei kuti itipe pundutso ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa
vasaungweme
ndinoona sevanhu wezvemachechi I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zvezimbabwe asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe-7 years ndashaya kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uye zvinozofamba sei ndinoona unga vaita imwe yatinoti religious overage into clearly a secular no domain
vamanyenyeni pindaitinzwe
ndiri kuti nyaya ye-7 years iyo vaitora mubhaibheri tiri kuti ngatitambire ishoko iri todi vandudza tori twasanudza ngatisabatirira pa-7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vezvisvondo nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika dai tamboti taita 10 years ini ndaingotenzwisawo 10 years ndo shoko randagona chimbotaura ndichimuto 10 years dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake ndoda kuita MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa nezanupf kana ndakatakurwa nebato ripi timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka
vasaunge mazvematongerwo enyika ndovakanganisa
togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita but chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uye zvemachechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections toisa chii havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei because kuti vemachechi vonamata vogara pasi ndinovaremekedza votaura such a big decision yekuti ngati suggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections musingazotauri kuti toisa chii chavari kuproposa chii
magamuchiro andiri kuita nhaurwa yevedzisvondo ndeyekuti inzwise ndochekutanga zvairi inzwise tikaigamuchira tari kutambira mikana wekutaura zvinokwanisa kuitika nekugadzirisa pasingashandike zvisingaitike maererano nezvavatumidzira chandiri kuda kuita chandiri kukumbira mhuri yezimbabwe ndechekuti inonzi pachirungu ya let's not throw away the baby with the bathwater tinoukanda pasi parakaita constitution tikaita coup tikaita maelections zvese zvarakidza kuti constitution yacho haina kana basa mashandirwo ari kuitwa
nyikaakaparara
hatisi kutenderera taakutambira zvimwe zvinyowani taakuti hongu tine constitution hongu takaita maelections asi nyika iri kungonyura kuzouya kwevemunewo
here muenzaniso kwazvakamboshanda zvamuri kutaura izvozvo zvekuti munoita referenda moita constitution moita sarudzo under that constitution poita hurumende maelections odzaabiridzirwa poita mukakatanwa then vemachechi vouya voti taakumbomisa hurumende yasarudzwa through maelections akauya through constitution yakavhoterwa nevanhu taakumboisawo taakudzosera futi kuvanhu kutoita sei nyika yatongwa sei munewo kwazvakamboitwa here zvikashanda pamwe tingadzidza kubva ikoko
mashandirwo aitwa zimbabwe anotonyorwa bhuku ravo idzva risina kumurwa rakambonyorwa tikada kunotora kubritain tikada kunotora kusouth africa hatiwani muenzaniso wemashandiro aita zimbabwe kunyura kuita zimbabwe kunotoda yatinoti fresh thinking nekuti our situation has always been unique
vasaunge mepetai chirongwa chete
ya ini ndinoona sewemachurch I think varasika zvikuru kuti iwo sesimba ravo sevanhu vane simba vanoteererwa navamunangagwa navachamisa pastor chaiye dai vari vamwe vanga vasimbirira pakuti ngatiitei an inclusive dialogue inoincluda MDC nezanupf nemamwe mapato ariko nemaNGO naiwo wemachurch semastakeholders first toita define yatinoti what is the zimbabwe question then tochiti mareforms atinoda ndeapi kana taakuseta transitional authority for how long 12 months here kana 24 months tichiisa mareforms anodiwa kuti zoita mafree and fair elections
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vamaxwell saungweme vari parunhare kutanzania manzwawo zvekare kubva kune vaimbova meya veguta reHarare vabernard manyenyeni vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari dzeveruzhinji kana kuti public accounts committee Inu taisi kufara ne mari inopiwa ofisi ya mkuru anoferefeta mashandisirwe mari mapazi ya urumende kana kuti auditor general ichiti izvi zviri kuita kuti nyika itadze kunyatsorwisa uori. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Vashitaura nhasi pamusangano wavaita nevatori venhau wekuongorora zvakabuda mugwaro raauditor general gore rapera uyo wanga wakarongwa nesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust nhengo yekomiti iyi uye vari mumiriri wekambuzuma muparamende vawilias madzimure vati bazi rezvemari rinofanira kupa hofisi yaauditor general mari inoikwanira kuti iite basa rayo zvakanaka. Vamadzimure vati kunyange hazvo vari kufara nebasa riri kuitwa namai Mildred Chiri nevamwe vemuhofisi mavo pane mapazi eurume ende akawanda asiri kunyatsoongororwa mafambisiro anenge achiita mari izvo zvinoita kuti pave nemukana wokuitwa kwehuori.
Ndanchitaura kuti auditor general atinai ndi auditor general ari kuita basa zvokuti munoona kuti basa riri kuitwa asi kakawanda kacho vanotadza kuzoita zvese zvavanofa kunge vachiita noda kwokuti mari inopiwa kubandiko ravo raauditor general ishoma.
Sachigaro African Parliamentary Network Against Corruption, amai Priscilla Mnisea Irabu Mishonga, vati wavasi kufara neupfumi hune dzimwe nhengo dzeparamende, wavanoti wakawanikwa zvisina tsarukano, vachiti mutemo unofanira kusimbiswa, kuitira kuti nhengo dzeparamende dzibude pachena nguva nenguva, kuti dzine upfumi hwakadii.
Pane vamwe vanhu vakapinda muparamende vasati vatomboenda kana kuchikoro. Asi mukatarisa zvavave zvino vakanzi vakusiyana nemadzimai avo. Unoshama kuti dzimba dzacho dzakabva kupi nemabhizinesi akaita nokuti kana kuri kuti mari yavo yanga ichingobva kuparlamenti havamene hava narimwe bhizinesi ravakazonatsonopinda kuita chaizvo tinokubvunza nemubvunzo wekuti zvakabva kupi.
Vamadzimure vatiwo Zimbabwe inofanira kuti ishandise mutemo weUnited Nations unorwisa uori kana kuti UN Convention Against Corruption woshandiswawo munyika.
Zimbabwe yakandosaina kuti inoda kuva munyaya idzodzi dzokurwa necorruption nedzimwe nyika pasi rose. Takazoisvika nyaya yekuti ngaipinde muparlamendi tisainirevo isusu separlamendi kuti ive pati yemutemo yedu. Asi chavepo ndechekuti pane zvibandiko zviri mukati imomo zvine chokuita nokuti tinotevera sei mari dzinenge dzabiwa zvinofanira kuti zvichiiswa mumitemo yedu yeZimbabwe.
Amai Mushonga vatiwo panofanirwa kuumbwa mutemo unochengetedzawo veruzhinji vanenge vanyeura zvakaipa zvinenge zvichiitika vachiti vanenge vachida kunyeura nyaya dzeuori nedzimwewo nyaya vari kutya kubuda pachena sezvo vasina kuchengetedzwa nemutemo. Nhengo yeZANUPF inomirira Chikomba Central vaFelix Tapiwa Mona uye vari nhengo yeComittee Public Accounts vatiwo dare reparamende rinofanirwa kupiwa masimba akawanda kuti riite basa raro nemazvo vachiti pari zvino dare iri rakangofanana nembwa isina mazino.
Parliament painogadzira mutemo uchinge yaburikidza nekuona kwazvinenge zvabuda muvanhu haina simba rekuendera mberi. Zvinoitwa izvo maringe nemutemo wedu mapurisa wokutaura kuti kana tichinge taona munhu aine mhosva tinongoperekedza pakuburikidza nekuti tamisikidza munhu pamberi pedare reparamende asi tisinazve masimba ekuzoona kuti munhu iyeye atongwa zvakanaka here asungwa here ndokutinenge rarimwe bandiko rekutonga kweZimbabwe rinovaiwo ndo majaji edu.
Gwaro rakaburitswa nehofisi yamai Chiri rakaburitsa kuti pane kusafambiswa kwemari kwakawanda kwakaitika mumapazi akawanda ehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uo unonzi watekeshera muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvarwa zveZimbabwe zvinotyaira muSouth Africa zviri kutambira nemufaro mutongo wedare remunyika iyi wekuti kudzingwa basa kwakaitwa vachairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa neimwe kambani yemunyika iyi akusipa mutemo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachipa mutongo wavo wechimbi-chimbi mwedzi wapera, mutongi wedare rinobata nyaya dzevashandi muJohannesburg vaJustice Rapkin Naker vakati makambani akadzinga vachairi ava akaita izvi achityora mitemo yenyika iyo isingabvumidzi kuita rusarura. Mutauriri wesangano reZimbabwe Old Truck Drivers Association vaWellington Manyunda vati sangano ravo ndoro rakakwidza nyaya iyi kumataredzi mhosva richipikisa makambani akange achidzinga kana kuda kudzinga vachairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Vamanyunda vakati kambani ye Renat Transport Group kana kuti RTG ndeimwe yema kambani yevakaendesa kumatare sezvo yakange yadzinga vachikairi vaipfuura zana nekuda kwekuti vaive vasiri zvizvarwa zveSouth Africa.
Vaibudiswa mabasa vaingobudiswa zvisina matsamba mukati. Asi pakazoita imwe kambani inobata nemaZimbabweans akati wandei yakasvika paextend yekuita inonzi Memorandum of Understanding nevanhu ve All Truck Drivers Association. Sangano irori rakauraya rikarova maZimbabweans akawanda. Zvinova zvakakonzera kutore tsamba Memorandum of Understanding yakaendesa kumalawyers. Malawyers akatora nyaya iyi tikaenderera mberi nenyaya iyi kusvikira hurumende yemuno muSouth Africa through Labour Court yaita ruling kana kuti an interdict inopreventwa kuburitswa kwemaZimbabweans pabasa.
Vamanyunda vati kunyange vari kutambira mutongo uyu nemufaro, sangano ravo richaramba richienderera mberi rine kukana nemakambani achadzinga vachairi zvisiri pamutemo. Mumwe wevachairi vari muSouth Africa vaRight Moyo vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Tambira zvikuru nomufaro mutongo wakapiwa nematare nekuti hatifaniri kunge tichidzikiswa mumatrucks nekuti chikonzero chekuti tichidzikiswa mumatrucks chaicho chinobatika hapana. Vakomana vemuno vanenge vachitaura nyaya yekuti tinovatorera mabasa, asi mabasa aripo. Kambani iri kuemploya vanhu kusingaperi, havauye pakambani. Pane chikoro chinodzidzisa vachikairi kuchikaira from zero as long as munhu ane license, havauye. Ende vakomana vari kudzidzisa vakawanda pachikoro ipapo ndevekumusha kuZimbabwe.
Mutungamiriri wesangano International Cross Borders Traders Association vaDennis Juru varumbidzawo matare emuSouth Africa nekuve mutongi gava wechokwadi.
Tinofara zvikuru nemutongo wakaitwa unorambidza kudzingwa kwemabasa kwevachikairi vanobva kunze kwenyika vachisenza muSouth Africa.
Kambani yeRTG iyo yakadzinga vachikairi basa mushure mokunge yamanikidzwa kuita izvi nesangano reAll Truck Drivers Foundation yakaudzwa nedare kuti ine kodzero yekupikisa mutongo wavanaika musi wa20 mbudzi usati wapfuura. Vachikairi ava vakadzingwa basa panguva iyo zvizvarwa zveSouth Africa zvairwisa vabva kure zvichiti zviri kutorerwa mabasa azvo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona, chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutora naajilo ndokuZimbabwe. Ndiri muHarare. Situation yatinayo muZimbabwe yakaoma panguva inoyi hanzvadzi yangu. Zvinhu hazvisi kana kumbofamba. Right now izvezvi soka tikangochika panze izvezvi ndotosha kutobuda muofisi. Hakuna kana transport. Ukada kuenda kukwira kombi yacho tikudaidzira $10 usvika kuchitungwiza. Kuti upinde muzukora vakatipawo munangagwa racho haripindike.
Rinenge richifamba sei zupu iri?
Zupu vanotengesa zvimwe zvavanoti zvimatape card so handidi. Saka ukatenga tape card chechi yakachinge $10. Wati kana watenga tape card unofanira kunge une difference yekupinda mubhazi. Kadzi racho manjika nemabhazi acho anenge achienda kana kuti kuzengeza sekwandogara. Mabhazi acho anenge ari 4. Watenga kuti mabhazi acho ari 4 obva vanhu vese varonza kugara muzengeza aka ari mumodzani kana kuti hamino ndokuvanotungiti rusika kuzengeza vanhu vanogara ikoko. Mabhazi acho mashoma, mari acho hakusi kubatika iko zvino havasi kana kuwedzera kana mabhazi acho hakuna kana anything chavari kumboita kana fiction. Mashops zvinhu zviri kudhura apa kombi inenge ichiedzera $10.
Halo sista Mave, makadii?
Aiwa tiri kuwadi makadiko.
Ndiripo zvangu ndimaiko mu UK.
Aiwa top 10 yedu taurai tinzwe.
Ii nyaya yeZimbabwe mabeyarwadza. Tiri kutema kuti madoctors nanhasi ari pastrike. Munhu wese ari paari nyika yese iri kutema nisoti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neparirenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kumabasa. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanosangana nemadzimai aimbove varwiri vehondo yerusununguko kana vana chimbwido muguta reUlawayo. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.